Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuse le yi Studio 7 ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Inosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera chikunguru 3 2021 makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitepenyura chirongwa chino, ndiri kumba, nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Hezvinoi, zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu vari kubatwa nacho chirwere nevari kufa izvino vava kudarika 10 times zvataiona muna March April. Saka zvaakudaidzira kwatiri kuti titore matanho sevanhu. Mwe neumwe ukuti zvotidzivirire chirwere ichi. Pfeka maski yako pese paunenge uri mumapublic spaces. Kuti udzivirire uchengetedze utano hweumwe munhu waari kufamba naye nehwako wewe futi. Ngatiregei kupfeka mamaski nokuti taona mapurisa kwete. Izvi ndezvekuzvidzivirira nokuchengetedza vana veZimbabwe.
Uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa nechirwere cheCOVID-19 woramba uchikwira munyika.
Zvese izvi zvinoda kuti hurumende ikurumidze ku Vedeka nekuongorora kuti chii chiri kuitika nemhaka yei vatagwirei nemakambani avo vachiwana mikana yakadaro munyika yeZimbabwe mikana isiri kuwanikwa nemamwe makambani nje
Vanhu vakawanda vokurudzira hurumende kuti mabhizinesi ava kuda kwashe tagwirei aferesetwe zvichitevera ongororo yakaitwa neThe Sentry vatambi venhabvu muBotswana votambira nemufaro mukana wekudzokera munhandare zvichiteera kumbomiswa kwemitambo nepamusana pechirwere cheCOVID-19 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Uwandu hwevanhu vari kufa pamwe nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchikwira mazuva ose izvo nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti mucherechedzo mukuru wekukomba kwaita chirwere ichi munyika Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera
Izvi zvinotevera kufa kwevanhu makumi matatu nevatatu nezuro nekuda kwechirwere cheCOVID-19 pamwe nekubatwa nechirwere ichi kwevanhu chiuru chimwe chete nemazana mana nemakumi mana nevaviri 1442 nezuro wakare. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati kukwira kwehuwandu nekufa kwevanhu mucherechedzo mukuru wekudzika kwemidzi kwaita chirwere cheCOVID-19. VaMadzorera vati chitsvambe chave kumunhu wese kuitira kudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Vanhu vari kubatwa nacho chirwere nevari kufa izvino vava kudarika 10 times zvataiona muna March April. Saka zvaakudaidzira kwatiri kuti titore matanho sevanhu. Mwe neumwe ukuti zvotidzivirire chirwere ichi. Pfeka maski yako pese paunenge uri mumapublic spaces. Kuti udzivirire uchengetedze utano hweumwe munhu waari kufamba naye nehwako wewe futi. Ngatiregei kupfeka mamaski nokuti taona mapurisa kwete. Izvi ndezvekuzvidzivirira nokuchengetedza vana veZimbabwe. Ngatiitei zvimwe zvese zvokugeza maoko, zvokusanitaiza, zvesocial distancing kana tiri mumasupamaketi. Kana tiri kumusika hakuna kubvumira munhu kuti aswedere pedyo newe. Usadye uroyi nokunyarava mbuya. Ramba, muudze kuti shamwari swedera kure neni, ngatiti social distancing.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari mumiriri wechinhoi mudare reNational Assembly vaPeter Mataruse vatiwo zvinoshungurudza kuti vanhu vari kuzara kundufu izvo zvinoita kuti vatapurira nechirwere ichi. VaMataruse vati veruzhinji vanofanirwa kutevedzera mitemo inobata COVID-19 uye vagare mudzimba.
Kurudziro yangu chaiyo ndeyekuti vanhu vatevedzere mutemo wakaitwa neWorld Health Organization kuti vanofanira kushandisa mamaski vogara mudzimba no unnecessary movement vesanitizer kugeza maoko zviri frequent and then panyaya yekumakrapa macrowds
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Muchiri vati bazi ravo ririkurwadziwa zvakanyanya nekufa kurikuramba kuchiita vanhu munyika zvichikonzerwa neCovid-19. VaMujiri vakurudzirwa veruzhinji kuti vanobaiwa nhomba pamwe nekutevedzera mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19 kusanganisira kupfeka mamasiki, vakavhara mhuno nemuromo, kugeza maoko nguva dzose, kusaungana uye kumira mumitsetse vanhu vakatarangana.
Zvereutano hatifarikane zviri kuitika zvokuti vanhu vashaike, asi tinonyanya kukurudzira kuti vanhu ngavaende vanobayiwa kudzivirira chirwere ichi, kwozoita kuti vanhu vose vaite zvinosungirwa kunge vanhu vachiita.
Hurumende yakazivisawo nezuro kuti vanhu vafane chirwere ichi munyika yose vava chiuru nemazana masere nemakumi mana nemumwe 1841, uye vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru makumi mashanu nezviviri nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nevatatu, kana kuti 52,663. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vava zviuru mazana manomwe nemakumi masere nezvisere nevana 788,004, uye vabayiwa nhomba yepiri vakanga vava 564,714. Uwandu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Hurumende inoti neurongwa hwekubaya vanhu nhomba yeCovid-19 vanosvika mamiriyoni gumi, kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana. Asi nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti pachine mutoro mukuru wekuti hurumende ibaye vanhu nhomba neuwandu hwairi kutaura pachitariswa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba kusvika pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vanhu vakawanda munyika vari kukurudzira hurumende kuti iongorore zvakadzama mafambisirwo ari kuitwa mari nemakambani amuzvina bhizinesi vakuda kwashe tagwirei, zvichitevera ongororo yakaburitswa svondo rino nesangano reThe Century, iyo inoti vatagwirei vane dande mutande remakambani anofambisa mari nenzira dzisina kujeka. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yakaitwa nesangano reThe Century rekuAmerica inoratidza kuti vatagwirei avo vanhu vachipanga mazano chemutungamiri wenyika uye vari hama yava Emmerson Mnangagwa vanopiwa mabasa nehurumende pasina kutevedzwa mutemo, uye vanoshandisa makambani avo akawanda emuZimbabwe nekunze kwenyika kuita mabhizimisi pamwe nekufambiswa kwemari nenzira dzisina kujeka. The Century inoti vatagwirei avo vane makambani makumana anosanganisira anoita zvemhando dzemoto, migodhi, kutakurwa nekufambiswa kwezvinhu, kutengesa nekutenga zvinhu kunze kwenyika vanoshandawo muchivande nevamwe vana muzvina bhizimisi kunyika dzakaita seSouth Africa, Mauritius neCayman Islands inova nzvimbo iri pasi peBritish Overseas Territory, uko vanoisa mari yavanowana kumabhanga ari muCayman Islands. Nzvimbo iyi inoshandiswana namuzvina bhizimisi vakawanda kuviga mari dzavo. Sangano revatori venhau vanoferefeta uori pasi rose reInternational Consortium of Investigative Journalists rakaburisa uori hunoitika muzvitsuwa zvakawanda zvinosanganisira Cayman Islands, apo rakaburisa magwaro aro ePanama Papers. Nyika dzakawanda dzinorasikirwa nemari kuburikidza navana muzvina bhizimisi vanoviga mari dzavo munzvimbo dzakadai, izvo zvinoita kuti vasabhadhara mitero yemari dzavanenge vawana. Vatagwirei vanonziwo vanowirirana nevakuru vakuru muhurumende kusanganisira muchiuto nekuvasori pamwe nemakambani ehurumende. The Century inoti muna 2019 vatagwirei vakabhadhara mamiriyoni akawanda emadhora kune imwe kambani yemauto eZimbabwe kuitira kuti kambani yavo yeLandela Mining Ventures ikwanise kutenga zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvekambani yeGreat Dyke Investments inochera platinum pamwe nekambani yekuRussia. Gwaro iri rinoti Vatagwirei ndivo mukuru wekambani ine zvikamu makumi matatu nezvishanu kubva muzana zvekambani yehurumende yekuvimba Mining House. The Century inoti gurukota rezvemari vamutuli Ncube vanoramba mashoko aya. Zvinonziwo imwe yemakambani avo makumi mana Sakunda Holdings yakabhadharwa madhora ekuAmerica 1.6 billion nehurumende kuti itenge zvinhu zvakawanda zvinosanganisira goridhe, mabhazi, mishonga yekuchenesa mvura uye izvi zvakaitwa zvisina kujeka. Vatagwirei vanonziwo vakapiwa kana kutenga chikamu chekambani yehurumende ine migodhi yakawanda munyika yekuvimba Mining House zvisina kujeka. The Century inoti mapazi ehurumende akaita semapurisa, paramende neanti-corruption commission anofanira kuongorora Vatagwirei nemakambani avo. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vati kunyange hazvo vasina umboo pane zviri mugwaro reThe Century zviri kuitika izvi zvinokanganisa chimiro chenyika. Vati chingava chinhu chakanaka kuti hurumende iongorore nyaya iyi uye kuti zvirongwa zvese zvekupa vanhu migodhi kana mabasa ehurumende zviitwe pajekerere, vachiti izvi zvinoita kuti vanhu vasununguke kusima mari dzavo munyika.
Saka zvinhu zvatinogona kuenge tichiitawo implement zvinobatsira zvakanyanya kuita throw a bit of light kuita kuunza transparency na accountability iyoyo. Saka takaita izvo zvatinoita zveITI zvinoreva kuti parliament iri involved and mainvestors acho nemafizo state organizations neiyo hurumende and zvinosimbaradza ukama ne social contract munyika nemika.
Gweta zvakare vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica Vadiwa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti munhu wese munyika anoda kuziva kuti sei Vatagwirei vari ivo vega vanowana mukana wekuita bhizinisi nehurumende kana kutenga migodhi munyika.
Zvese izvi zvinoda kuti hurumende ikurumidze kuvheneka nekuongorora kuti chii chiri kuitika nemhaka yei Vatagwirei nemakambani avo vachiwana mikana yakadaro munyika yeZimbabwe, mikana isiri kuwanikwa nemamwe makambani nje.
Asi vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti Vatagwirei vanoita chitsotsi chepamusoro zvekuti hapana anogona kubata uori hwavo muZimbabwe.
But my biggest worry ndeyekuti level of education and investment nenyaya dzeaccounting nekuinvestigata nyaya idzodzo dziri unbalanced, kuti anatagwirei they can employ some of the best brains in this world kuti vaite cover up their tracks. And my police said that it's on a level of investment into accounting education among them. Kana nemimuno vumauti. Arafe waka mbachi.
Asi nengu ye paramende, inomirira Norton Vatemba Muliswa, vauza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vese vane umbo uwe zvakaipa. Zvirikitwa na Vatagwirei, vaunze umbo uwe vachiti vamwe varikungovenga Vatagwirei.
Kana vanhu vane zvavanoziva neumbo ngavanyore to the clerk of parliament especially pane mari yehurumende kuti uyu ari kuba mari apa. Zvoongororwa nema portfolio committee yehurumende akawanda kunge zvandatita yekomanda agriculture yakauya ichinzi atora 3 billion asi tazeya magwaro acho chero chairman biti vakabvuma kuti aiwa kazvataizvo zvahandizvo tikatodzidziswa kuti aiwa isusu takashandisa mari zvakai zvakati imwe mari yakaenda kuGMBE 3 billion yataka zitatora yakaenda papi. Saka facts are important.
Vamuliswa vanonziwo vane ukama na Vatagwirei. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo bazi rezvemari range richiri kuziya gwaro reThe Century. Hatina kukwanisa kunzwa divi rebhanga guru munyika sezvo gavhuna webhanga iri Dr. John Manguja vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Hatinawo kunzwa kubva kuna Vatagwirei sezvo nharembozha yavo yange isiri kuita. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangusha.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi mana nevatatu vanyura mumvura yemugungwa reMediterranean Sea kumahombwe kombe kweTunisia, apo chikepe changa chiine vanhu vabva muLibya vachienda kuItaly chanyura. vanhu makumi masere nevana vanonzi vakwanisa kupona munjodzi yaitika nhasi iyi. Komiti inoona nezvechirwere cheCOVID-19 muGermany iri kukurudzira kuti vanhu vemunyika iyi vakabayiwa nhomba yekutanga yeAstraZeneca vanofanirwa kubayiwa nhomba yepiri vachishandisa nhomba dzePfizer kana Moderna senzira yekurwisa mhando yeDelta yanetsa pasi rose. Yasvika nguva yekuti tichipinda muchirongwa chinobata nyaya dzine chokuita nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Kuchingamidza ine mufaro vatereri pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai wechidiki anozivikanwa nezita rekuti Tama. Muzvare Tama vari kushanda ivo vari pasi pesangano remubatira pamwe, sangano rinobatsira iro vanotora zvinodhaka. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu Muzvare Tama. Mungatipawo nhoroondo yeupenyu hwenyu here?
Takasangana nezvakawanda. Kukutanga, takasangana neshamwari dzakaipa dzakandikonzera kuti ndizopinda musituation yekuti tingatakuta zveprostitution zvechihure. Tanga takuba zvakawanda zvekutoti hatingambokwanisi kunyanya kuzoexplaina bati kunyanya kuba nekugura.
Wakatanga kutora zvinodhaka zvipi uyezve zvanga zvaafamba sei kuti uzofunga kuti utore zvinodhaka izvi?
Ndakatanga nekutora mbanje. Munguzi yeshamwari yaitengesa mbanje vachapinda mu yavanoti ngoma that's brongo vatazopinda mutoriro ndanda kutongoguta zvese. Takabva kumba pane zvanga zvaitikawo kumba. Saka ndakabva ndabva kumba ndikabva ndanogara neshamwari. Ndaizviita kumba kweshamwari iyo yeshamwari yangu yazvaitengesa iwo madrugs. Yeah.
Zvinodhaka izvi maizviputira kupi? Zvinenge zvichiita mari yakawanda sei?
Zvinotipenda nemadrugs acho because kune mutoriro, kune mbanje, kune ngoma, kune zvavanoti skank, kune masanitari zvakasiyana zvotengeswa panzvimbo imwe chete. Ukaona mutoriro ubva wangopinda ubva wanzokupinda vanoti mabhesi rinenge riri rusi. Ubva wangoziva kuti ndikunopinda nenge rangu remutoriro vanoti genga. Kana uchirova mudoro musombodhiya woziva kuti kunopinda murume wevakomana remusombodhiya. Kana uchirova mbanje yose kuti kuenda muboys rako ranozviti marasta mepachi.
Chii chakazoita kuti ufunge kuti aiwa zvandiri kuita izvi zvekutora zvinodhaka handichada uyezve uri kubatsirwa nani pari zvino?
Ndakawana counseling kubva kumubatsira pamwe vanhu vemunharaunda vanenge vataura kuti aiwa pane mwana anetsa. Saka ndakaona pamubatsira pamwe ndakaona vananti Savana nananti Kiri vakandiita counseling vakandiudza kuti zviri kudistroya upenyu hwako. Saka ndakabva ndazvipira kuti kufanira kuchinja kana ndawana munhu anondibatsirawo. Kana ndakabva ndachinda mwana ndakaona munhu anondibatsira ndosikana kwanza
kuti usvike pawasvika apa wakatanga kuita sei?
Takatanga taenda kukarenya kuannex kanogara ikoko for 6 weeks. Ndicho chikuva mapiritse kuti tibvise madrugs system because ndaiona zvinhu ndaizokanga sabrain. Ndichakangoti ndakararawo naka nanyoka ungofungidzira kuti ndikuroyewa wagoona kunge brain dzako dziri kutorwa. Saka ipa mapiritse aindibatsira kuti ndinge ndamunhu kwaye ndichibviswawo madrugs yamuviri.
Vabereki nevamwewo vakateerera vangazive sei kuti mwana wavo kanawo hama yavo iri kutora zvinodhaka izvi vanoona chii?
Haukwanise kudya, pane vana haukwanise kurara, testament haukwanise kurara mwenje kana 7 days usina kurara. Haukwanise kudya, unenge une simba riya, unenge wakuita simba rekuti kana kurova mai, unenge warudhu, unenge ane imwe language yakutanga kutaura. Pane mamwe macommunicatero ekuti unoudza mubereki kuti uchibuda waoneka, unobuda uchiti hanzi takaenda, uoneka mubereki ikoko instead of mandava kumbobuda, unonzwa muna achiti mhomzi takaenda. It's another language. Language yakutochinja, vanhu vane language yavo ivo. Ndapa second stage zvekuita at a safe house. I'm recovering slow but sure.
Shuwiro yako ndeyei semusikana wechidiki kudai uyezve zvii zvawakatarisira mune ramangwana?
Shuwiro yangu ndeyekuti ndigokwanisa kuita munhu anomirirawo vanasikana navana vese ane makore ari pasi pe 18 vasakwanise kuzvimiririra vasina kwanise kutaura because pane vamwe vameshungurudzika kwete because kuti iwo vane vari kumhanyira kumadhrugs ikoko nenyaya yekuti zvoniva peer pressure kati zvinenge zvichitovanetsa kuwo pachavo zvokutoti pane vasakwanise kuzvitaura but ini ndinokwanisa kuzvitaura nokwanisa kududza ndokwanisa kuvamirira because ndochinzva ndokukumbidza ndokwanisa kuita ende ndozvandonzwa mwoyo wangu ndoda kuti ndikukwanisa because ndakabatsirwawo ende fanira kubatsirwa basi ukwanisa kuzvita because tinoona vazhinji vacho vari kutoriro wacho vana vari takapa 14 years chaiyo unongona akabatarwa dola shoti bulb nelight ukandiwana vakakuitira kuchiona aiwa hausi upenyu chikwanisa kwaextenda because vangu vakuru vamutoro because vasikuziva masaidi kuti ini ndikasazodya malungs angu ndokonongorowa ane hatata akangosa ipapo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare tama vanoshanda ivo vari pasi pesangano remubatsira pamwe sangano rinoshanda nevanotora zvinodhaka ini ndiri Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu.
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa kuenderera mberi kwedambudziko rekuurayiwa kwevana, vana vadiki vachitorwa mitezo yavo nevanhu vanenge vachifungidzirwa kunzi vari kushandisa nyaya dzemishonga. Kuti tinzwisise nezvedambudziko iri uye kuti ringapedzwa sei, taita hurukuro nasekuru Prince Mutandi Sibanda, vanove munyori anoona nezvedzidzo muboka reZinata. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu sekuru Sibanda. Aiwa, tinoimba kuti vateereri vapenyu. Sekuru, tiri kuona nyika iri kuramba ichisangana nedambudziko rekudeurwa kweropa zvikuru revana vadiki vari kuwanikwa vaurayiwawo bviswa mitezo nezvimwe zvakadaro. Zvii zvamungataura panyaya iyoyi sekuru?
Tirwadzo kana isu sematichiremba kuti uyai kupinda iyoyo kuda kuti vanofunga kuda kuti vapfume nekuti pfungwa yekuda kuti vashandise mapatsi evanhu mukurapa. Isu sesangano reZinata hatitenderi kuti vanhu vanga vachishandisa mapoti pati kasi tiri kuona kuti kute ng'anga dzinenge dziri kutuma vamwe vanhu dziri kuti vateke mabasa evanhu kuti vanhu vedu dzisi totoona kuti hatidzide musangano redu reZinata vanoshanda vachishandisa mapatsi evanhu. Kasi mukuwanda kuri kuita zvinhu tikuona nyaya tichikuendera mberi tichiwana ichokwadi ichocho.
Asi sekuru, pane kuunganidzwa kwepfuma kungapfuura here kushanda nesimba uchiburitsa dikita? Pane mishonga ingaita kuti vanhu vaite mari here?
Izvozvo kazhinji tichitotarisira kuti icho munhu unosevenza kwete kuti unanga uroyiwa tinoona muhuru nekuti unoda kuti iwe ushande kune chimwe kana chikwambo chinokudi chinokonzera mari wakagara. Inongo kaitsutsu wakuita uroyo uda kuti unoda kuti uwane kushandisa vanhu kuti iwo zviwane. Saka zvinhu zvatisingakurudziri isusu.
Kune vamwewo sekuru zvakare vanoti maprofita vari kupindawo zvakare munyaya dzekushandiswa kweropa idzodzi, kudeurwa kweropa vachiti vari kurapa. Zvii zvamungataurawo kune ivo vanenge vachiita zvechiprofita?
Kune vanenge vachiita zvechiprofita isu hatikurudziri, tingati mabasa ane chekuita nekudeura kweropa futi uchiita kuti iwo kudziridzira basa rako tingamunge panoungana vanhu vakawanda kuti ndiwane mari yakawanda. Hatizvikurudzire hangu izvozvo inyaya dzatiri kunzwa kuno muafrica tinotikodzimwe dzatinozwaona naGhana kuvanenge vave vatinoona vanovanopuwa masimba ivava kuti vaimaprofita ivaya vachiita sekuti vakwanise kuunganidza vanhu vakawanda vaite mari. Isusu hatinoona urapi usina kuchena usina kunaka. Chirongo kwetu kuzinata kuti nemafaith healers vaye mafaith healers vane marapiro avo ekutoti vatoratidza kuti aiva hatidi zvineropa. Saka tinowanzo kukudziridza mamembers edu kuti vadzidziso iyi kuti vazive vabude mukushandisa zvinhu zvinoteura ropa kana izvo kutindira kuti ndipfumisa hatikurudziriwo kana kupfuma kukadaroko kuti unoshandisa rokuparagirana kunga mwana mudiki.
Imi sesangano sekuru reZinata muri kumboitawo here dzidziso kunhengo dzenyu kanawo nevanhuwo zvavo pamusoro pekuipa kwenyaya dzekuchekeresa vana idzi kana kuchekeresa vanhu mukutsvaga pfuma?
Kufamba tichienda maprovinsi ese tine maawareness campaign program yedu
Aiwa, tinotenda zvikuru sekuru Sibanda kuwana nguva yekutaura nesu.
Aiwa, musara zvakanaka tere.
Manga makateerera kumunyori anoona nezvedzidzo musangano revarapi reZinata, sekuru Prince Mutandi Sibanda, muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka iyi muchirongwa ichi ndimi wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Vatambi venhabvu vanotambira zvikwata zviri muBotswana vanoti vari kufara zvikuru nekunyevenutswa kwemitemo yanga yachirambidza kutambwa kwebhora munyika iyi senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vatambi venhabvu vanotambira zvikwata zviri muBotswana vanoti vari kufara zvikuru nekunyevenutswa kwemitemo yanga ichirambidza kutambwa kwebhora munyika iyi senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Vatambi ava vanga vave negore nemwedzi mishanu vasingatambi bhora mushure mekunge sangano rinofambisa nhabvu munyika iyi reBotswana Football Association ramisa mitambo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Izvi zvakasiya vatambi venhabvu vari pamhene vasina chinovapa chouviri muupenyu hwavo. Asi kuziviswa kwekuti nhabvu iri kutarisirwa kutanga kutambwa muna Nyamabvuvhu kwapatarisiro yakanaka kuvatambi vakaita saTerence Mandaza uyo anotambira chikwata cheBlack Forest icho chiri muDebswana First Division South.
So I think kuti chinhu chinei chiri bhoo kuti titangokutanga kutamba bhora. Bhoze iri gore rakarebesa mudara pasina action yamune muchiita, saka I think kuti chinhu chitori zvino zvinofadzawo kuvatambi.
Mandaza uyo akambotambira chikwata cheplatinum stars kuSouth Africa nechikwata chikuru muBotswana cheTownship Prola. Anoti akatanga business rekutakurira vanhu zvinhu panguva yelockdown muBotswana.
Kana ndichida zvetransport pane motokari dzarandinadzo local dziri dzechimotakurio zvekuti vanhu vana pane zvavanenge vanazvo vanenge vachingoshandisa vachitakurao.
Mumwe mutambi anobva kuZimbabwe achitambira chikwata cheSecurity Systems Morris Ruzivo anoti akadzidza kuti bhora rinogona kurera munhu kwenguva pfupi pfupi.
Bhora hakuna guarantee yekuti mara mangwana rinenge rakamira sei. Plus ndopa ndakatanga kuona kuti any moment bhora rinongopera and munhu anofanira kugadzirira kuti kana bhora rapera ndichazova chii, because kana rikanzi haridzoke chaizvozvi zvazvingori ndozvimwe zvazvamufuka dzangu kuti kana rikanzi haridzoki haritadzoki, kana richadzoka after 5 years tinenge taapapi pakurarama. So ndopa ndakaona ndikati unogona kungosiya bhora upanzira uchiri kutota, unoda kuti utingwarirei.
Kudzanai Machazana uyo anotambira chikwata cheNotwane Football Club muguta reHaboroni audza Studio 7 parunare kuti zvaimuremera kuti akwanise kuchengeta mhuri yake nevabereki panguva iyo anga asiri kutamba nhabvu.
Zvona zvakaoma kozi hei taitokona kuti tochengeta sei mhuri apa unoziva unenge une vana futi vana they won't understand kuti zvichizviti vanenge vachida food patable, saka isisava zvakaoma. Zvanga zvakaoma tovana lai zvanga zvakaoma.
Mutevedzeri wemurayiridzi wechikwata cheTownship Rollers vaZakaria Muzadzi vanoti vatambi vebhora vakafanira kuziva kuti nhabvu inofanana nemuenzano uya achienda. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 @voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Musakanganwe kugara makapfeka mamaski enyu nguva dzose, nekuti chirwere cheCOVID-19 chichiriko uye chiri kuuraya. Murare zakanaka vatereri veStudio 7 kose kwamuri. Ini ndini Rechoto, ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere che COVID-19.